Vamunanga vadomawo nhengo dzepolitbro shomanana vachiti vachadoma dzimwe nhengo dzepolitbro kana vachinge vapedza kuwandudza mapazi edare iri izvo zvavati vari kuita pari zvino. Vadomwa ndevaobert mpofu, vamike bima, valove mo matuke navapatrick chinamasa. Vese ava vadzorwa pazvinzvimbo zvavange vanazvo mupolitbro yekare. Amai Mabel chinomona vadomwawo kuti vamirire madzimai mupolitbro vadouglas mahia vakadomwawo kuti vamirire vakarwa hondo mupolitbro. Amai muchinguri kashiri vatenda vamunangagwa nekuvasarudza kuti varambe vari pazvigaro zvavo mumusangano. Vamunangagwa vagadzawo nhengo itsva dzecentral committee dzakakunda musarudzo dzakaitwa masvondo maviri apfuura. Vadomawo dzimwe nhengo gumi dzecentral committee pamusoro pedzavagadza sezvinodiwa nebumbiro remutemo wezanu pf. Vadomwa vanosanganisira vawilson kumbula vakabva kuzanu ndonga, vapaul mangwana pamwe naamai angeline tongogara. Vamunangagwa vadomawo dzimwe nhengo dzedare idzva rebato iri ravanasoro jena kana kuti council of elders. Dare iri rinofanira kunge rine vanhu gumi asi vamunangagwa vambodoma vatatu chete vakati vachadoma vamwe munguva inotevera. Vatatu ava ndavajosiah hungwe, amai angeline masuku naambasada aaron maboy ncube. Mutungamiri wezanu pf vatendawo kudomwa kwavaita kuti varambe vachitungamirira bato vakati vachaenderera mberi nekuvandudza bato pamwe nekusimudzira upenyu hwevanhu munyika. Vativo vatungamiriri vatsva vebato vanofanira kushanda zvakasimba kuti bato rikunde musarudzo. Vati vakatotenga zvese zvinodiwa kushandiswa pasarudzo dzegore rinouya uye vachange vachiparura manifesto yavo munguva pfupi inotevera.
Tine pechigaramo tagadzira zani
sachigaro wezanu pf United Kingdom vaexavier zavare vaudza studio 7 kuti congress yapera zvakanaka uye vanofara kuti bato rava kuvacherechedzawo mubumbiro nezvirongwa zvaro.
Tine taona kupatana unit among us our leaders kune zvinenge zvichimbotaurwa navamwe vamapepa nhavo vakadaro taona kuti aiwa leadership yedu yakabatana pamwe chete ende tiri kupinda maelection tiri one strong zanu pf saka tinofara naizvozvo.
Vaive mutauri wezanu pf vachris mutsvangwa vaudza studio 7 kuti congress yafamba zvakanaka chose vakaramba mashoko ange ari kutenderera pamadande mutande ekuti dunhu remashonaland central range rabuda mucongress nhasi senzira yekuratidzira kunyunyuta kwaro nemafambiro aita musangano.
Panyepo yevanhu vari kumushoko nekuti chinhu chedu chafamba ese maprovhinsi anga arimo akagara kana padaidzirwa macentral committee emaprovhinsi imomo vanga varipo vese vachipemberera vanhu vari kungoita vari kutagiwa chokuti pamukaka wakazvinakira vangadiriwo nhunzi vangakande nhunzi sei vasvodzwa nekunaka kwechinhu chedu congress yedu yafamba zvakanaka.
Mutevedzeri wemutauri wecitizens coalition for change vagift ostalo siziva vaudza studio 7 kuti utungamiri hwabuda kucongress yezanu pf hunoratidza kuti triple c ichakunda kana tsarudzo dzikaitwa zvakajeka nekuti bato ravo rine vatungamiriri vechidiki.
Tiri kutarisira kuti vamunangagwa nevamwe vavo vane kunzwisisa kuti kuva redhi kwesarudzo kukureva kuva redhi kwecompetition nekuva redhi kuti asinga atiwe mukana wekuti atungamire kuenda mberi nekuti kana tisiri prepared senyika kuita izvozvo kana vemapato izvozvo vasiri prepared for elections kana kuti for competition hatifani kuita sarudzo.
Zvichakadai congress yapera nhasi asi vanhu vachatandadzwa nhasi manheru pamutambo wemimhanzi uchaitirwa kunhandare yeGlamis Arena. Mumwe nemumwe vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana mashanu vachapiwa 10 kgs dzembewu yechibage pamwe nerofu yechingwa pavanenge vave kudzokera kumisha yavo mangwana. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.